That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 7 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kunetsana pakati peZANU-PF neMDC Alliance kunonzi kwaya kukanganisa maitirwo ebasa mumaguta. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira hurumende kuti iwane mari yekugadzirisa matunhu delimitation sezvo pasara nguva shoma yekuita izvi sarudzo dza 2023 dzisati dzaitwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zirezo utano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nemumwe 291. Vanhu zana nemumwe 101 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Pavanhu ava makumi mana nevatanhatu 46 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, vamwe makumi mashanu nevashanu 55 vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi matatu 130. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevaviri 82 vafa nechirwere ichi, ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zviuru gumi zvine mazana manomwe ane gumi nevasere 10,718. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine mazana masere ane makumi masere 8,880. Residence Trust Chitrest vaMarvelous Kumalo vanoti kunetsana kwakanyanya pakati peZANU-PF neMDC Alliance kwaive kukanganisa zvakanyanya maitirwo emabasa mumaguta zvosiya vagari vari panguva yakaoma. VaKumalo vanoti kurwisana uku kwave kuisa upenyu hwevagari panjodzi huru munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaKumalo.
Mumakanzurumu zvinhu zviri kuitika hazvina kumira zvakanaka. Tinoona masure memakore mashanu vagari kana kuti electorate inovotera vamiririri vainoda mumawadzi vanozova makanzerazi kuti vaitewo basa maringe nekuti vagari vawanewo kugara kwakanaka, vachiwana maservices akaita semvura, kutakurwa kwemarara, kugadziriswa kwesuweji, kugadziriswa kwemigwagwa nezvimwe zvakadaro daro zvinoita kuti upenyu hwevanhu huve nepundudzo. Asi tiri kuona zviri kuitika izvozvizvi, mapato ezvematongerwo enyika tingati atova mumudhi wemaelections.
Ko sei muchidaro vaKumalo?
Tiri kuona mumaguta mazhinji umo makawinwa neMDC Alliance vezanu PF varikuedza nepavanogona kumanikidza kuti mabasa asafambe zvakanaka kuitira kuti musure memakore mashanu vanhu vanozoshoropodza kana kushora mabatiro emakanzelers eMDC Alliance. Zvaitika nhasi muguta rechitungwiza zvekusungwa kwemakanzelers hazvina kutangira kuchitungwiza.
Munga apa here muenzaniso wekumwe kwazvakaitika?
Nguva pfupi yapfuura takaona zvichiitika kuHarare apo pakasungwa makanzelers ekuHarare vari mufuu council meeting. Same ne zvakangofanana ne zvaitika kuchitungwiza. Chinotirwadza isu sevagari ndechekuti kusungana uku hakunei nekufambiswa kwemabasa kana kuti yatingati service provision kuti igadziriswe.
Ko sei muchidaro?
Hapana ari kurwira izvozvo pavanhu vari kusungana apa. Saka isu tinoti dai vamira zvekumborwisana mapato ematongerwo enyika, taita kuti vafambire mberi nekuona kuti vagari tine mvura yekunwa yakachena here. Izvozvi munguva ino yeCovid-19 yadzoka zvine mutsindo. Pane nyayawo zvakare yekutakurwa kwemarara kuti tigare munzvimbo dzakashambidzika, nenyayawo zvakare yekuongorora china yesiwedzi kuti yatorwa zvakanaka here, yoraswawo zvakanaka kwainofanirwa kunge ichirasirwa. Saka ese aya ndo matambudziko atiinawo.
Zvii zviri kukonzera mapisha-pisha aya kunze kwekuti sarudzo dzinenge dzakuda kuswedera?
Kurwisana uku, endi kurwisana uku ndinoda kuti ndijekese pachena kuti kwanyanya kuwedzera musure mekunge Provincial Development Coordinator vatafadzwa muguti musure mekunge vatanga basa. Ndo pataona zvinhu izvi zvichinyanya kukwira, vanhu vachisungisana vachidi. Mabasa awo emakanzura asafambi zvakanaka. Ndinoona vamuguti vaine chekuita munyaya dzese dziri kuitika idzi.
Mukuru wechitungwiza Residence Trust vaMarvelous Kumalo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sarudzo dzezanupf dzemadistrict coordinating committees DCC idzo dzakatadza kupera nemugovera nekuda kwezvipinga mpenyu zvakawanda dziri kutasirwa kuenderera mberi nhasi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Sarudzo mune vamwe matunhu madiki dzakatadza kupera sezvo mapepa ekuvhotera akasvika nguva yapera, uye kune dzimwe nzvimbo mazita evanhu vari kukwikwidza akashayikwa pamapepa ekuvhotera. Sarudzo dzakamiswawo nezuro kumatunhu ekadoma neHurungwe nekuda kwemhirizhonga yakaitwa nevateveri vedzimwe nhengo dzaifunga kuti mazita adzo haasi pamapepa ekuvhotera nekuda kwechitsotsi chekuti vasakwikwidze musarudzo. Asi mukuru wevari kufambisa sarudzo mudunhu reMashonaland West vasimba racho mumbengegwi vanoti sarudzo hadzina kumiswa nemugovera, asi kuvhota kwakambomiswa kwechinguva vachigadzirisa mapepa ekuvhota.
Hakuna election yakambomisiwa. What happened was that it turned out that there were some candidates whose names were not reflected on the ballot papers. Yeah, so hakuna election yakastopewa. It was simply a question of correcting some mistakes.
Vamumbengegwi vanoti zvipinga mpinyu zvose zvagadziriswa nekudaro sarudzo dziri kuenderera mberi kusvikira vanhu vose vavhota.
We were not able to complete yesterday, so we are continuing again this morning until we finish.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Squatayo vanoti ZANU-PF ishiri nemuriro wayo hairegedze kuita zvechitsotsi musarudzo.
Hapana chinoshamisa, hapana chitsva, yagara ndo muriri wayo shiri. Umbavha, utotsi, ukiribidi, ndo zviri muropa reZANU-PF, ndo zvano jaira, ndo zvanoita. Saka zviri kumba kwavo zvingazvipisa zvakadaro.
Kune mamwe matunhu akaita seMidlands, sarudzo dzinonzi dzakanonoka kuitwa sezvo dzimwe nzvimbo dzakaita segokwe dzainge dzisingasvikike nekuda kwemvura iri kunaya zvakanyanya. Vamwe vanhu vari kushora kukwikwidza kwevashandi vehurumende nemapazi ehurumende vachiti hazvina kunaka sezvo zvichiita kuti vasashandire vanhu vose zvakaenzana. Muzvina fundo vaAnderson Mamimine vanoshanda semudzidzisi pachikoro chikuru cheChinoi University of Technology vanoti hapana chakaipa sezvo vachange vachibatsira nzvimbo yavagere.
Zvidzidzo ruzivo ruri pauniversity ruma muvarairidzi wemauniversity runofanirwa kutekeshera ruchienda kunobatsira nyika kuti isimukire. Saka kunyara chandikapretenda ndiri pauniversity handizweko, chokwadi chiripo chio ndiriweko. Kwewo mudzimu kangangobuda pachenezvo unoramba uchivanda uchienda kupi.
Pachabvunza kuti kusawirirana kwave kuitika nekuda kwemaGCC hakuumbe zvipoka here mubato, nhengo yeZANUPF inoona nezvemitemo vamunyaradzi mangwana vati manyepo kuti maGCC anopatsanura musangano.
The party was under a second leader who is now late. So it's not expected that my DCC is a court division or the court division. There was an opinion held by leadership, the American at that time, which opinion it is not buying on the current leadership is running the party.
MaGCCs akambomiswa nguva yevaimbove mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe achinzi aunza kusabatana mubato. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, sangano rinobatsira mune zvesarudzo reZimbabwe Election Support Network rinoti hapana nguva yakakwana kusvika pachaitwa sarudzo dzegore ra2023. Naizvozvo hurumende inofanirwa kupa mari kuZimbabwe Electoral Commission kuti itangidze basa izvozvi rekugadzira matunhu kana kuti delimitation, sezvo sarudzo dzisingagone kuitwa kana matunhu asada gadzirwa. Sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kutora nyaya iyi neuremu hwainofanira kutora nayo. Tatadza kubata mutauriri weZEC kuti tinzwe divi ravo.
Ichokwadi, tinonzwa kuti ZEC yayambira kuti sarudzo dzemaby elections idzo dzaifanira kuitwa musi wa5 December 2020 dzakapfuudzirwa mberi pamusana pecovid-19 dzinogona kutadza kuitwa nepamusana pokuti ZEC haina mari yokuti iite sarudzo idzodzi. ZEC inotarisira mari inosvika mabhiriyoni 10.2 kuti vakwanise kuita sarudzo idzi. Asiwo mubhajeti ya2021 iyo yakaburitswa naminister of finance isondo rakapfuura irori, ZEC yakangopuhwa chete mari ingangodarika mabhiriyoni 2 chete, chinova chidimbu chidiki kwazvo kuti takatarisa mari yavanoda kuti vaite sarudzo idzi.
Sezesni, munoti nenyaya iyi vaMakoni?
Nyaya iyi inoda kuongororwa zvakanaka pamusana pokuti sarudzo dza2023 dzatovawo pedyo, kwangosarawo chete makore maviri nechidimbu kuti sarudzo idzi dziitwe. Saka kana hurumende ichitadza kupa mari yemaby elections yakakwana, ichawana kupi mari yesarudzo huru dza2023 nemarizve yekugadzirira matunhu iya yedelimitation inofanira kuti iitwe sarudzo dzisati dzaitwa?
Munofunga kuti hurumende haisi kuda kuita zvinhu nemoyo wese here?
Izvi zvinongotaridza kuti hurumende haikosheshe sarudzo, haina hanya nokupa macitizens mukana wekuzvisarudzira vatungamiriri wavanoda. Katarisawo zvakare uwandu hwemaby elections aya hwakakonzereswa nemarecalls akaitwa kubva muparliament uyezve kubva mumakanzuru. Marecalls ari kungoitwa ivo vakavhotera vanhu ava vasina kana kubvobvunzwa mafungiro avo.
Saka takatarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino. Sezesini, munoti kuhurumende?
Sezesini, tinokurudzira kuvandudzwa kwemutemo uyu wemarecalls kuita kuti mapato vasangoita zvavanoda zvinodhurira nyika sekuona kwataa kuita izvozvi, asi kuti chete vangoteverawo zvido zvevanhu.
Pane mashoko ambuinawo here akanangana neZEC?
Asiwo iyo ZEC yacho ndaisatibata kumeso, ingawane ZEC yakanga yatara kuti maby elections aitwe musi wa5 December, mari yacho yaibva kupi? Norova kuti yanga ine mari yayanga yakatoisa parutivi kuti sarudzo idzi dziitwe musi weSaturday. Saka kana yanga ine mari yemaby elections a 5 December 2020 ngaingoshandisa kamari iyoyo pamaby elections achaitwa 2021. Ndapota Zeke, musatibatewo kumeso.
Avo vange vari sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vari parunare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Mukroniko hurumende inoti zvikoro zvose zvichazarurwa musi wafundira 2021 kusanganisa vadzidzi veform 4 vanotarisirwa kupedzisa kunyora bvunzo dzavo dzavakatanga gore rino. Hurumende inoti zvikoro zvose zvichazarurwa musi mumwe chete kwete kuzarurwa zvishoma zvishoma. Zimlife.com inoti umwe murume Clever Chitiga ane makore makumi maviri nemaviri wemumusha wekwa Matova padyo nechikoro chegokomere kumasvingo akawanikwa nemapurisa achibika musoro wechikomana chine makore mapfumbamwe mushure mokupunza punza nemusi muduri. Chikomana ichi chinonzi chakapedzisa kuonekwa musi wa4 zvita zvichifungidzirwa kuti chakasvika pamba apa chichikumbirapo kuvanda mvura yakanga ichinaya. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Abo munsi vatefenyuri munsi vatefenyuri vainefenyuri vano hey long time mana mukanya mboda nayo mukanya timbova mana vaimbotaura mukanya vambotaura mamirira zvakaita muAmerica timbovati vari kuti kudi mwerani sarudzi.
Studio 7 maswera sei ku imi nyika yamunoti makairwira yamuna kurwa mega tichorone hama dzedu zakatorwawo hondo iyoyo vamwe vapenyu vamwe vakatofa kutoifira nyika yamunongoramba muchikutaura nezvaya kuti takarwai chibva iwo pazvigaro mupewo vana venyu mabasa. Vana venyu vanoita mabasa api kana imwe vada kusika vada kufaura pazvigaro zvakaita Mugabe 94 years munhu ungori purezidendi chete mwana anozoitawo basa rei? Hai paiwo vamwe mabasa mhani vanhu vezanupiefu from 1980 uchingonzi uri minista wakanyanya kudzidza education yako une education ipi inoramba ichita kuti uchinjwe maministries uchiuraya ministry ino uchibviswa uchiiswa pane imwe tiitire mushe imimi.
Makadi mukomata nonoka wanje nevamwe vese vashamarari vese Studio 7. Nii ndoda kumbotaura panyaya yekungosungwa kwemakanzeri. Zvisisiri zvekuti kwanzi COVID kana chii zvava nematongerwo enyika mukati. Izvo zviri kukonzerwa nezanupiefu. Taikumbirawo mapurisa arege kuvaibata. Mapurisa ave akamirira munhu wese munyika. Vasarereka kana kurerekera rimwe bato. Hapana munhu asingaoni nhamo iri muZimbabwe. Munhu wese ari kutambudzika muZimbabwe. Zvavanoita mapurisa zvinhu zvakaipa. Kana zvichikonzerwa napowo nyati nevamwe vavo, aiwa ngavatibatsirewo nokutiregererawo, vatinzwire tsitsi, vatinzwire nyasha. Ndatenda hangu ndinoeti pamba zvitoro.
Makadi mhuri yeZimbabwe, ndiri kuno kuBotswana. Ndinoda kuchemawo zvangu nehurumende ngaimiremirewo notingabudira vamwe here. Nekuti zvinhu zvakaoma kumusha uku. Tinonzwa vanhu vachichema nzara, mari hakuna, mvura hakuna. Kuvadi vambosuduruka vapawo vamwe vambotirayawo. Nekuti kutiraya vakazama since 1980 kusvika nanhasi. Kuchinja hurumende yaMugabe ichienda kuna Emmerson Mnangagwa hazvibatsiri.
Studio pa studio apo mamuka sei kwese kwamuri uko. Ini zita ndinonzi Chitube ndiri pano paSouth Africa apa paGrobosdale apa. Ndiri kutaura nezvenyaya yemari inobvisiwa inonzi mari yeCovid yekutestwa maCovid iyo. Zvaratidza kuti korona iyi ndo vakaigadzira.
pano dovane va mchiro vari muzimbabwe chiro vari muswa kavika muno vane ruvoko pakugadzirwa kwe corona pakuda kuita mari kutsvaga mari nevamwe vanhu kuda kuita musveta simba vamwe vanhu vakuti zvanzi zvokudarika kuenda kumba unofanira kubisa 2000 rand kuenda nekudzoka kana hai mwari uchapindira hai zvekushanda tidero kuita zvekuromba kutsvaga mari nekuromba kuromba kuita zvekubika korona muchiitira kutorera vanhu mari haiwa tarwadziwa vonai purani muhurumende dzedu
chamisa hoye chamisa hoye chibva munangagwa chibva chibva munangagwa chibva ndoda kushandira mukomana uya wekuti kwatinotonga kutonga kwavo kunogova papi maticha ari pastrike madoctors namanesi vari kuchema mari vanhu vari kufira mumugodhi nekuda kwekushayiwa mari kufira mumugodhi nekuda kwekuti vawane chauviri chokuraramisa mhuri saka kutonga kwacho kuri papi kokungorega vakawina maelections vatonge zvinei nokuti hapana chamuri kutonga muchasara motonga ani vanhu vose vapera kufa nokuti iko zvinoonai muri kurega vanhu vari mumugodhi muchawana vanhu vaora muchiti kwa tiri kutonga muri kutongei chamunotonga hapana chamuri kutongapo
mamuka sei vashamariri vese vestudio 7 vose zvavo vanoremekedzwa nevakuru munyika medu muno muzimbabwe nini zvinoitwa anomeni maonero angu ndeyekuti dai zimbabwe yarega nyaya yemaelection because kana pachingori nemutemo wekuti vasina kurwa hondo wavatongi handioni chikonzero chinoita kuti vanhu vazondovhota nokuti vazhinji vanovhota vana kurwa hondo saka ndoona sokuti ndo zvinotipa nhamo muzimbabwe dai tarega kuvhota because kuvhota kuri pamakuru kuti tifani ndofuma problems hombe mahombe asingagoni kugadzirika nekuda kwekuti vanhu vasina kuvhota varikuenda kunovhota vasina kurwa hondo varikuenda kunovhota ivo vasina mukana wekutonga saka hazvindi kutipa matambudziko muzimbabwe dai tarega kuvhota vanhu vezano vamboramba vambotanga vapera
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakaenda kudunhu reGeorgia kunobatsira vanhu vaviri vebato ravo mukutsvaga rutsigiro rwekuti vavhoterwe kuti vave nhengo dzeparamende kana kuti masineta. Vakuru mubato ravaTrump vanotyawo kuti kushora kwavaTrump sarudzo dzakaona vaTrump vachikundwa navaJoe Biden kunogona kukonzera kuti vatsigiri vebato reRepublican Party varege kuenda kunovhota panoitwa sarudzo iyi musi wa5 ndira. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano kuti vatitsanangurire kuti sei sarudzo yemasineta maviri aya ichikosha kumapato eDemocratic Party neRepublican Party.
Sarudzo dziri kuitwa kuGeorgia ndedze yatinoti Senate House. Saka panoda kuti pari kukwikwidzwa Senate races between maRepublicans nemaDemocrats. Pari zvino vanga varimo vakabata masenate positions awa kuGeorgia nemaRepublicans. Asi pakaitwa sarudzo dzapfuura idzi takaona kuti pakaita makwikwi mangange hapana akabuda ari pamusoro saka muna January 5 vachadzokorora zvakare kuti pawani kwe anova
anonominatwa kuti aende kusenate. Sei sarudzo dzemasineta maviri aya dzichikonzera mutauro wakawanda kudai kumapato maviri aya madhemokrats nemarepublican?
Senate races dziri very critical in terms of matongero achazoita president kunyowana ari kuuya anenge awina kumaelections awa ekugeorgia vachaita kuti vazova vanokwanisa kucontrola senate. And kana muna asingaite achikontrola senate then vanokwanisa kuti vaite maprograms avo pasina interference. Saka tinoona kuti izvo marepublicans akange akakuinda masarudzo mbiri zvichava zviti vanogona kugozhesera vabiden kuti vange vachinda pamberi nemaprograms avo. Asi kana mademocrats akakunda akawina then senate inopedzisira yava mumaoko ema democrats nekuti vanenge vaine vovhoti yavice president as well pavanenge vachivhota sekuti mapolicies anenge achipropozwa navabiden anogona kuwindira mberi oita through the legislation process. Saka this is very critical for the administration iri kupinda iyi.
Weekend apa mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaenda kuGeorgia ikoko kuno kampena. Zvakafamba sei?
VaTrump vanga variko vachiita kampeni supposedly for kunzi vainzi vari kukampenera masenator emarepublicans maviri yavo. Asi vanonzivo vaTrump vakangotaura ndafunga about 10 minutes nezvesarudzo iri kuuya vakavabva vatora nguva yakawandisisa vachitaura kunyunyuta kwavo pakudyiwa kwavakaita vanga vachitaurira ivo vanhu kuti ini ndakabirikwa. Saka zvinhu zviya zvokutrikuti uti vanga vachikambenera vanhu kana kuti vanga vachiita rali yokuzvitivo vakabirikwa hatitaoni kuti chavakanga vafambira chii.
Pari zvino sokuona kwamunoita munoona sekuti madhemokrats vanga vakwanisa here kuhwina zvigaro zviviri izvi?
Matauriro azviri kuita zvinonzi izvo zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka for madhemocrats because sokuita kwavaita vatrump apa kuti vanga vachicomplaina ivo kuti vakadirirwa zviri kunzi marepublicans anogona kuregera kuinda kunovhota vaivo vachitizvo tinogovhotirei kana matizobirirwa at the end of the day vhoti yedu haina basa. Saka zvinogona kuita kuti turn out yemarepublicans ive shoma. Mademocrats iwo on the other hand vakaita so much preparation nework yokumobilize vhoti yavo. Saka tinotarisira kuti mademocrats achaita turn out yakakura kuti vaende vanosarudza masenata anondovamiririra.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano vari parunare muWashington DC neStudio 7. Tichienda pamhepo vaDonald Trump vazivisa kuti gweta ravo vaRudolph Giuliani vapinda muchipatara nechirwere cheCOVID-19. Kanobva kumbira dzenharira sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kunetsana pakati pezanupf nemdc alliance kunonzi kwaiva kukanganisa maitirwo ebasa mumaguta.
dzangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira hurumende kuti iwane mari yekugadzirisa matunhu kana kuti delimitation sezvo pasara nguva shoma yekuita sarudzo dza 2023. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.